Mutongi wedare vaJoseph Mafusire vati dare richanza chikumbiro chavachibaya musi wechipiri svondo rinouya. Dare rati rapa zuva iri kuita kuti gweta ravachibaya varegional richida wanyika vawane nguva yakakwana yekugadzira magwaro ekutsvitsa kudare repamusoro. Vachibaya vakasungwa mugwero svondo rapfuura vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Vashida wanyika vaudza Studio 7 parunare kuti chikumbiro chavo chambosendekwa parutivi kusvika musi wa29 ndira dare richimira kuti vagadzirise mapepa avo. Ukuwo chikumbiro chapastor Evan Mawarire chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichazonzwikwawo mudare repamusoro muHarare musi wechipiri svondo rinouya. Magweta ari kumirira vanhu vakasungwa mushure memhirizhonga yaitika munyika svondo rapera vanoti vanhu vavari kumirira vari kunyimwa mukana wekubvisa zvechibatiso izvo zviri kuita kuti nyaya idzi dzisvitswe kumatare epamusoro. Nezuro mapurisa nevasori vanonzi vakashanyira mahofisi emasangano ecommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD, masvingo United Resident and Ratepayers Alliance kana kuti MURA pamwe nenango. Vashandi vemasangano aya vanoti vakashungurudzwa nemapurisa aya. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCOTRAD vaziva nai muzorodzi vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vasori nematikitivha vakauya kuofisi kwedu vachida kuwana tsamba dzakasiyana-siyana dzavaiti vanoda kunyanya dzekushanda kwatinoita muno muprovhinsi. Vaida membership yedu vakapinda muofisi vakakwanisa iwo kunge vachitsvaga mamwe madhokumendi akasiyana-siyana avaifungidzira kuti vanoda avo anova takati vanokwanisa kumapiwa nebhodhi redu. Zvisinei vakaramba vachindira mberi vaida kuzama kusecha nokuvhenda kuti vaone kuti vangawana chii chavangawana pamapepa edu. Asi isu tavakukira upenyu hwedu, takukira upenyu hwavashandi, takukira upenyu hwavanhu vanoshandira macivic society organizations mumasvingo nokuda kwokuti vasori ava vari kuramba vachiteerera kumahofisi. Izvi hazvina kupera mushure mekunge vambotisunga vari kuramba vachiteverera futi kumahofisi kwedu, saka takukira upenyu hwedu.
Sazvigaro wemura vaThomas Mbetu vati vashandi vesangano ravo vakapindwa nekutya kukuru apo vakashanyirwa nemapurisa.
Zvasangana kane chiitiko chakaitika chitoona sokutoti kuda ndo mimwe mviro dzacho dzokutanga kuchiona maorganization ari kumasvingo kuti ari kuitei. Isu semura tarohwa nehana zvisingambobetseri kuti isusa hatinei nezvestairway yakaitika, tinotoitawo zvemaresidensi edu.
Masangano aya anoti vane mapepa emvumo akakwana kubva kuhurumende yekuti vaite mabasa avo. Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Charit Mazula varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure naamai Cheri ticharamba avo tisina kukwanisa kubata. Zvichakadaro sangano rinomirira vagari kwagutu reGutu United Resident Ratepayers Association kana kuti GURA rakaendesa sachigaro wechidiki mubato reZANPF vaota manjonjo kumatare edzimosa vachivapomera mhosva yekuvatorera midziyo yavo kusanganisira chikwangwani chesangano ravo chine zita ravo vachivati vaivharisa zvitoro paratidzo resvondo rapfuura. Sazvigaro weGura vaLoyd Mfudze vati vakaendesa vamujonjo kudare kuti vadzose zvinhu zvavo.
Vakaitika ndezvekuti taiva tiri pamhemberero yakanga yarongwa nekanzuro yekupemberera kutengwa kwemota yemarara. Mukomana uyu anonzi Walter Manjunju anova ZANU PF Youth Chairman akatora bhana redu achiti isu semasivic society organizations takanga tiri nhengo dzevamwe vakaparticipata pastairway ichangobva mukudarika iyi. Saka waita akusa kuti ndimi uri kukonzeresa kuvharwa kwemashopu ndokubva atora bhana redu nemwe material yedu. Saka takabva taisa mapepa edu kumatare edzimhosva tikatopiwa zuva rotisangane kukoti musi wa31 January. Mhosva yandeye kutora material yedu yatinoshandisa patinoita mapurogiramu edu akatora mabhana akatora masupporting structures emabhana edu.
Gweta reGura vaColeni Maboke vati vanotarisa kuti dare richatonga nyaya iyi zvakanaka veGura vadzoserwa zvinhu zvavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamamanjonjo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.